sí, EMT, sí. Vangava rizikwakadakar chipokana panyaya yemakakatano akaitakarapa kuvako kwespring court judgment vabatana pamwe chete vakabva vatiwa hatichadi kuti parambe pachiitika matakanana nekuti nyaya yeupenyu hwedu hwamangwana ndo yakakosha isusu tisi vechidiki tisinofanira kudifina nekusecure nekudefenda future yedu saka zvataakuita pari zvino aiwa taakungotora control yemuzinda mukuru webato toita kuti vatungamiriri vedu vauye vataurirane titsvage waro wekutipedze nyaya yekunetsana iri mukati mebato tikwanise kuenda mberi tisave vanhu vanorutsirwa zvekuita nebato rinopikisa rezanupiefu
mayuth aya ndiye kumdct nekumdc alliance ese akabatana
ichokwadi saka mayuth ari nomo muharvest house actually mdct ipati yemdct alliance ka pakaitwa alliance saka mayuth aripo nemdc
kubva panapa tichienda mberi zvichafamba sei
mangwana mayuth eharare province varipaofisi izvizvi vachange vachipa press statement na10 inenge ichitaura kuti ichataura zvishoma pamusoro pekuti taafamba tichindepi asi zvakawanda kuti tichabva papa tichindaa kuzvinobva mumaorgans emusangano achazosangana kubva ramangwana iroro iyo kuti musoto uchasangana executive standing committee nenational council dzachona dza2014 zvichiratidza kuti zvinhu zvaakutorwa direction ipi zvinhu hazvicharambe zvichiita maitikiro azvanga zvichiita ende pachava nerespect hapachisina nyaya dzekundokudzingana kudzingana kuita sei togadziriswa zvinoda kugadziriswa tokwanisa kufamba tichiinda mberi
pane zvamboti zvataurwa here nevatungamiri vemapato maviri waya mdc alliance nemdct
aiwa hapana zvati zvataurwa pari zvino zvizhinji zvinozobuda mukumusure merepress statement ichaitwa mangwana tonzwa kuti ivo vanozvigamuchira vachiti tokwanisa kufamba tichiinda mberi takadaro asi pari zvino mwanamwana wese wemdc akasununguka kuuya pamuzinda wake achita zvaanoita nekuti ndo patinosanganira ndo patakasiyirwa navatsvangirai saka munhu wese akasununguka kuuya ipapo kuti tivake musangano wedu tisasekwe nedzimwe nyika kana nemamwe mapato tionekwa kuti semdc takarongeka nyaya iri panapa ndekuti kumdc hapana vari kuramba kuti tine mdc alliance vangavavanga vari vangava vaenda nebiri vanenge vaitire mdc alliance varoko vanotire mdc alliance saka tese tinonosangana pamdc alliance hatinoda kugadziriswa mapast mistakes edu hatinoda kuti tikorekte then tonofamba tiri pamdc alliance zvakanaka
hapana kumboitika zvebongozozo here kana kuti violence pakutorwa kwaitwa harvest house uku
mayuth apinda mukati umo hapana kumboitwa zveviolence kutowirirana chaiko nekuti pava pachengetwa nemayuth tangowirirana kwatawirirana tabva tawirirana kuti aiwa ngatichipinda itisangane tibatanidze chinhu ichi tikwanise kufamba kuenda mberi tisi tine ramangwana vatangirai vachitisiyira vakati this is not a one generation movement magenerations to generations to come must lead this movement ende isu vechidiki vetinguva inoiyi hatidi kuti tiparare tisina kukwanisa kunge tapinda pautungamiriri westem movement yatakasirwa nababa